Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 24 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The government vanoziva kuti kune boka remastudents rinomirira vadzidzi, so patabuda ipapo ndopataona mapurisa ari mumbatya dzinoratidza kuti iresponse unit yatouya kuzorova nekusunga.
Mapurisa asunga vadzidzi vanodarika makumi mana muHarare nhasi.
Zvatinoona sokunana Davidson kwana anichimboenda kumakotsu, tinowana kuti vanenge vasungwa kazhinji magistrate unongopesera ongotiwo sokupa 2 months uri mujeri, zvichipedza izvozvo wodzokera kunyika kwako.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvosungwa muSouth Africa. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa arova zvakaipisisa nhasi pamwe nekuvhiringidza musangano weGeneral Council wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union, kana kuti ZINASU. Musangano uyu wanga uchiitirwa paZesa National Training Center muHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi ava vanoti vange vachangotanga musangano wavo apo mapurisa asvika ndokutanga kuvazvindikita, vamwe vakasara vakuvara zvakaipisisa. Mumwe wevadzidzi ava arohwa zvakaipisisa, Regis Muzambi, anoti ashamisika kuona mapurisa achivhiringidza musangano wavo wavange vachiita zviri pamutemo.
The government vanoziva kuti kune boka remastudents rinomirira vadzidzi, so patabuda ipapo ndopataona mapurisa ari mumbatya dzinoratidza kuti iresponse unit yatouya kuzorova nekusunga, ndopaitika kumhanya nekubatwa vanhu kurohwa.
Muzambi anoti vamwe vatiza asi makumi mana nevashanu vasungwa vakaendeswa kukamba yeHarare Central, uko makumi mana nevana vabhadhariswa faindi yemadhora makumi maviri emadhora pamunhu. Mutauri weZinasu paHarare Polytechnic Valibert Hamauswa vanoti vamanikidzwa kubvuma mhosva yekuti vakonzera mhirizhonga. Vanotiwo mutungamiri weZinasu vaEmmanuel Sitima vabviswa pane vamwe vavo kuHarare Central uye vange vasati vaburiswa muusungwa pata ndapa mepo. Vadzidzi ava vari kumiririrwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanoona nekushambadzwa kwezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiriga vashora zvaitwa nemapurisa.
Hurumende iyo iri pakuvhunduka chatikwatara inofanira kurangarira kuti upenyu, bumbiro remutemo nekodzero dzedu hadzituri kumudenga nekuti kune Sadak Summit kana kuti wava mukana wava munanga goko vachaipesimwe Sadak.
Asi mumashoko avo kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ashedzwa kuzochengetedza runyararo paZesa National Training Center mushure mekunge nhengo dzeZinasu dzakonzera mhirizhonga. Vanyati varambawo mashoko ekuti Zeta rapindo yakonzera mhirizhonga vachiti vese vanoita misangano yavo vanofanira kutevedza mutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatoyambira vese vanoda kukanganisa runyararo pamberi pemusangano weSadik kuti vacharangwa. VaMunangagwa vakataura mashoko aya apo vaiviga vaMichael Chaminuka pa National Heroes Eka. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakakurudzirawo veruzhinji kuti vaterere yambiro yemutungamiri wenyika iyi kuti vasapinda mutsekwende.
Zvino ukazoitawo munyama kana une vadzimu vari wiki kana kuti vasingakude vasina hanya newe vokurega uchita musikanzwa, ameno hako usazoti mavarangu azara ivhu.
Vaimbo vemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vashorawo zvaitika nhasi vachiti zvavekitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya vanhu. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kuSouth Africa sezvo mapurisa mauto vanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu vasimbaradza zvirongwa zvekusunga zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara kana kushanda munyika iyi zviri pamutemo. Vanhu vari kuenderwa kwavanoshandira mumaguta, kumapurazi kana kumigodhi. Gurukota idzva rezvemukati menyika vaLeon Schreiber vakaudza dare reparamende kuti vachange vaine mapurisa akawanda achaenda kunzvimbo dzemabasa dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGabriel Shumba.
Hazvisi hazvo zvinhu zvokuti zvatanga uko zvino. Vazhinji vari muSouth Africa zvisiri pamutemo, vagara vachingosungwa. Asi kungoti uko zvino chiri kunyanyo tikatamadza ndechokuti vava kusungwa zvakanyanyisa, kureva kuti zvinoratidza makakatamwa muhurumende iripo yemubatanidzwa yemuSouth Africa.
Munorevei apa mukatsanangura?
Kuti vese vanenge vachikwikwidzana kuratidza kuti isu tisu tiri kugadzirisa nyaya yokuti zvizvagwa zvedzimwe nyika zvisanyanyogara zvisiri pamutemo muSouth Africa.
Ndedzipi nzvimbo dziri kunyanyoendwa nemapurisa aya, Advocate Shumba?
Paweekend apa pakatosungwa vakawanda zvikuru kuLimpopo, kunana Cape Town. Kana muri somuPretoria muGauteng maakutonetsa kufamba, kana panokwirigwa mabhazi panee paBosman Station pakutonetsa, because pari kui mapurisa vakabatana neHome Affairs vanogona kusvika kana na6 o'clock makuseni vachisunga zvikuru maZimbabwe. Ende chiri kunyanya kugwadza zvepanyaya idzodzo ndechokuti kune dzimwe nzvimbo vaakutosvika usiku vachivhurira vanhu, senzvimbo dzakaita sana Salva Cop muPretoria imomo, vachitsvaka zvizvagwa zvedzimwe nyika. Saka zvino zvinongotishungurudza zvikuru. Asi kungotiwo chazvinonetsera ndochokuti kana uchinge wasungwa unochajiwa neImmigration Act.
Inoti kudii?
Immigration Act inoti kana uchigara zvisiri pamutemo unofanira kusungwa. Kana wasungwa unogona kupuwa 2 months uri mujere, asi unogona kutosvika ku2 years ndo panogumira nguva yaunogona kuvharigwa mujere 2 years, asi unotendekwawo kupuwa faini. Saka zvatinoona sokunana Davidton kwana anichimboenda kumakotsu, unowana kuti vanenge vasungwa kazhinji magistrate unongopesera ungotiwo tokupa 2 months uri mujeri, zvichipedza izvozvo wodzokera kunyika kwako.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Vemabhizimusi vakawanda vari kuchema-chema zvikuru nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwenguva yakareba, izvo vanoti zviri kuvhiringidza budiriro yemabhizimisi avo. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Magetsi munzvimbo zhinji munyika ari kushayikwa kwemaawa anogona kusvika 16 pazuva, izvo zvinonzi zviri kuvhiringa zvakanyanya mabhizinesi madiki, sezvo asina mishina inogona kupa magetsi kumabhizinesi aya panguva iyi kambani yeZETDC inenge yadzima magetsi. Mumwe mudzimai ane bhizimusi rekutengesa nyama munzvimbo yeChitungwiza, amai Maidei Chimuti, vanoti kuenda kwemagetsi uku kuri kukanganisa zvikuru bhizimusi ravo.
Matichendesa kune mafriji, vane mafriji emasola. Saka tirikuzongotora nyama yatokwanisa kutengesa manheru. Taimbobatiwo about $200 profit per day. Yezvinezvi we are struggling kuti tiriche $50.
Mukuru wesangano revemabhizimusi achiri kukura reSMEs International Expo, vaDelight Makotose, vanoti vana muzvina bhizimusi vakawanda vari kugara vakachema zvikuru nekuda kwekushaya magetsi.
Hurumende ngaizive kuti tiri kunetseka, mabasa hachafambi. Uye kuti kana une generator uchada kutenga diesel, uchada kuri servisa, toda zvinhu zvavanoti pachirungu zviri sustainable.
Amai Mary Wazara, mukuru wekambani ye The Recycling Lady, iyo inoita basa rekugaya mapurasitiki pachigadzirwa zvakasiyana siyana muHarare, vanoti kunyange kuindustry kwavanoshandira magetsi asiri kunyanya kuenda, mutengo wavo uri kuisa bhizimusi ravo pakamanikana. Studio 7 yabatawo munyori mubazi rezvemhando dzemoto, Engineer Gloria Magombo, avo vati havakwanisi kupindura mubvunzo wekuti sei kudzimwa kwemagetsi munyika kwanyanya, vachiti kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, pamwe chete neZETDC, ndidzo dzakakodzera kunge dzichiupindura.
ZESA zvavataura zviri operational. Inini kuministry dzinodira nepolisi.
Asi Studio 7 yataza kuwana divi remakambani aya, sezvo mukuru wekambani yeZESA, vaGeorge Manyaya, vati havakwanisi kupindura sezvo vanga vasiri pabasa, ukuwo veZETDC vanga vasiri kudavira nhare mbozha dzavo. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi, zvekare vari mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, vaChristopher Mugaga, vati kuenda kwemagetsi ironda rinofanira kukasika kurapwa kuitira kuti mabhizimusi asaparare.
Tirikuedza nepatinogona kuramba tichitaura nehurumende iripo kuti ikwanise kuona iyo kuti wange 7 and 8 dzashanda padzinokwanisa. Tinoenda futi kuna tinoti maIPP vemabhizimisi pachavo vape mukana wokuti kana mukaisa matarifu kana mutengo magetsu unofadza, vanokwanisa kutengesa munational grid.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimusi vanofanira kusunga dzisimbe nekuti magetsi anobikwa nemarasha kuwange ave mashoma, zvimwe chete neanobva kudhamu reKariba. World Bank inoti kushayikwa kwemagetsi muZimbabwe kuri kukonzera kuti upfumi hwenyika hutadze kukura nezvikamu zvitanhatu nechiga chimwe chete kubva muzana. Kunyange hazvo hurumende yakavaka mushina wekugaya magetsi paWange Power Station gore rapera, mushina uyu wakawedzera magetsi nemamegawatts mazana matanhatu. World Bank inoti Zimbabwe inoda mari inodarika mabhiriyoni mana nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti ikwanise kuwana magetsi anokwanira nyika panosvika gore ra2030. Asi hurumende inoti ine urongwa hwekuvandudza kugaiwa kwemagetsi munyika, uhwo hunosanganisira kuvandudzwa kwemagwenya ari paBatoka Gorge, pamugano weZimbabwe neZambia uye paDevil's Gorge hunotarisirwa kupedzwa muna 2040. Kudzamara izvi zvaitika, vanhu vakaita saamai Chimuti vacharamba vachichema nenyaya yekushayikwa kwemagetsi munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kuratidzira muWashington DC panze pedare reparamende reUS Capitol vachitsutsumwa kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vachauya kuzotaura pamberi pedare iri manheru ano. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Nigeria inoti yakwanisa kusunungura mumwe musikana anonzi A. Abdul ainge ari pakati pevanasikana vechikoro vakapambwa muna 2004 nevanofungidzira kuti nevanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vasikana ava vaizikanwa nekuti Chibok Girls. Musikana uyu anonzi akasunungurwa mwedzi wapera nevamwe vanhu mazana matatu nemakumi matatu vainge vapambwa nechikwata ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaClopus Chitsa avo vari kuSouth Africa, uko vari kufambisa bhizimisi ravo rekutakura zvinhu kuendesa kuZimbabwe nekambani yavo inonzi Tumika Malaicha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotakura zvinhu from Joburg, South Africa
tino takura zvine zvino zvinosara mudzira makafanana ne Rutenga, Bundu, Masvingo, Vuma, Chivu anti Harare. And we also stretch further to Murewa Center and Mutoko. Nekuti kampani yedu kwainobva ndikoko kwa Murewa, saka ndokunenge kuri kumba. Saka vese vanenge vaine zvinhu zviri pakati apa pesa apa munzira yedu. Tinenge tichidelivhera tichivasiyira zvinhu.
Zvii zvamunonyanyotakura?
Isusu tinotakura zvinhu zvakawanda wanda. Mbedha, masofa, mafiriji. Vane masola panels tinotakura, grocery iroro tinotakura zvekare. Tinangoti zvinhu zvizhinji kunyange vari mumabhizinesi vanongogona kutibata pamaWhatsApp votitaurira kuti vari kuda kuudzirwa zvakati, zvichatorwa pakati, tinokwanisa kuzvitora and tobva tavaunzira kuZimbabwe.
Muri kukwanisa sei kunge muchiwana makastoma kana vekutakurira? Tiona kuti ibhizinesi rakawandirwa iri.
Iko zvinezvi chini zvinonyanya kutidetsera, it's about kuvimbika kuvanhu. Nekuti wakambotakurirawo ukasvitsa zvinhu zvake anopowo hama yake kuti batawo mukomanhingi vanotakura zvinhu zvenyu vakanokusvitsirai. Saka izvozvo zvindo zvimwe zvanyanya zvakatibata mubusiness redu, uye nemasocial platforms maWhatsApp iwawo patinge tichiadvertiser tumiro mapictures ekuratidza kuti mota yakanodza yakanodelivhera pananhingi pananhingi tinenge tichiadvertise.
Manenguva yakadii muri mubhizimisi rekutakura zvinhu iri?
Ndinodaira kuti dzakwana 2 years pari zvino.
Tinoonawo zvakare muSouth Africa mune masangano anomirira vatyairi vedzimotokari kana vanotakura zvinhu muSouth Africa. Vanomboita nguva yavanenge vachinzi vanorwisana nekurambidza vanobva kunze kwenyika. Harisi dambudziko riri kubataiwo here mubhizinesi renyu?
Dambudziko iroro riripo. Zvakafanana pane organization inonzi Texas Association, ndo imwe vamwe masangano anoti vhiringa pakutakura zvinhu kwatinoita, nekuti vanenge vachida kuti tinge takavajoina ende mari dzavanoda dzinenge dzichisvika kuma60 to 70,000 rand. Inova mari inogona kunge ichinetsa kuiwana.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi mukoma Chitsa?
Vanokwanisa kundibata panhamba inoti +27746254242 +27746254242. Ndo nhamba dzandinobatisa.
Avo vanga vari vaClopas Chitsa vekambani yeTumika Malaicha vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika. Vavhoti vemuAmerica vatarisana nesarudzo yemutungamiri wenyika itsva kubva zvazivisa mutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti havachakwikwidze vachiti vave kutsigira mutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Amai Harris vakasarudzwa nebato ravo remaDemocrats vanenge vave kukwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans muna mbudzi. Mutoro wedu wenhau Scott Stains weVOA anotipa nyaya inotevera inotarisa zviri kufungwa nevavhoti munyaya yatinoverengerwa naIvan Zininga weStudio 7.
Muguta rakaberekerwa vaJoe Biden reScranton, Pennsylvania, muvhoti vaEric Boylan vanoti vaBiden vange vasina chimwe chekuita kunze kwekurega kukwikwidza.
He was a very good leader, but I do kind of also agree that his time has come and it's time to step aside and let somebody.
Ndinofunga kuti aive mutungamiri akanaka, asi ndinofunga kuti nguva yake yekuenda pamudyandigere yakwana, anofanira kusiyira mumwe.
Mumwe muvhoti Christine Stoll anoti kana vaBiden vasisakwanisi vanofanira kusiya chigaro chekutungamira nyika.
He should have dropped out a long time ago. He should leave the White House. He is not mentally stable enough.
Aifanira kunge akasiya kare kare. Anofanira kubuda muWhite House. Haana pfungwa dzakagadzikana dzekuti atungamire nyika.
Mumwe muvhoti vaDaniel Brennan vanoti kupinda kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris kunowedzera mukana wekuti vakunde vaDonald Trump vemaRepublicans.
Harris pulls well against Trump, so I think she has a real shot at winning. And I think he's
Amai Harris vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakanyanya kudarika vaTrump. Ndinofunga kuti vanokwanisa kukunda. Ndinofunga kuti vari kuita zvinofanira kuitwa, kunyangwe vamwe vangavochikira kuti hapana chinobuda.
Achishanyira donho reWashington, mumwe mugari wekuPennsylvania vaBill Mills vanoti amai Harris vanofanira kubatanidzwa pamwe navaBiden pakupa kuti upfumi uende kumawere.
We're noticing an increase in the price of groceries and fuel and the price of living, and our lives are worse.
Tiri kuona mitengo yezvekudya nemafuta ekufambisa dzimotokari ichiwedzera uye tave kunetseka zvikuru. Amai Harris vari muhurumende, saka ndiri kuona zvichinetsa kuti vazvipatsanure pamatambudziko aya.
Mudunhu reMichigan muvhoti vaJason Potts vanoti kuuya kwaamai Harris kuchapa kuti vakwanise kukwezva vechidiki.
I was thought we're just biding time until someone a little more tenacious comes along and we'll see if that's Kamala.
Ndinofunga kuti vainge vakangomirira nguva yekuti pauye munhu anokwanisa kunyatsotungamira. Tichaona kuti ndiamai Harris here. Vanoratidza kuti vanenge vane mwando.
Semutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Harris vaishanda panyaya yekudzivirira kupinda nekubuda kwevanhu munyika. Mumwe muvhoti wemuFlorida vaChristopher Rangel vanoti kuzafamba zvakanaka kwezvinhu kumiganhu yenyika kunoita kuti vasakodzere kutungamira.
Kamala's garbage. She's worse than Joe. Are they on the same page? They're about the same. They're about the same. But I don't think anybody's going to vote for Kamala. No one wants to back her. She had one job.
Amai Harris marara chaivo. Va Biden vatori nani. Vanhu vacho vakangofanana. Asi handifunga kuti pane achavhotera amai Harris. Vainge vaine basa rimwe chete rekugadzirisa zvinhu kuboda rinova ravakatadza.
Asi mumwe muvhoti mudunhu reWashington, amai Alicia Jefferson, vanoti vanovimba kuti vanhu havangooni amai Harris semunhukadzi wechitema, asi kutarisawo zvavakakwanisa kuita.
And I hope they can look past anything else and look at that. But the world we live in, that's...
Ndinovimba ndizvo zvichaitwa nevanovhota, asi munyika muno matinogara vamwe vanoita izvozvo, vamwe havaite. Ndine chivimbo chekuti vakawanda vachatarisa zvavakaita kuti vasaite zviminga mupinyi munzira yavo yekuenda kuWhite House.
Mudunhu reNew York, muvhoti vaAndrew Vashasky vanoti zvakaoma kukunda vaTrump.
Where even if Biden were to stay in the race, or whoever we have right now as a Democrat,
kunyange daiva Biden vakaramba vachikwikwidza, kana nani zvake, hazvisi nyore kukunda vaTrump. VaTrump vane mukana mukuru wekukunda. Ini ndiri muDemocrat, asi ndinofunga kuti zvichanetsa kuti tikunde musarudzo iyi.
Amai Harris vanenge vave nerutsigiro rwakakwana kubva kunhengo dzebato ravo kuti vakwanise kutungamira bato musarudzo, asi achamirira bato achasarudzwa kumusangano weDemocratic National Convention uyo uchaitwa kuChicago mwedzi unouya. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Zininga, VOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio 7, ini ndinoitwa Israel Mate, ndiri kwamutoko kuward 17 kunyahunu. Nyaya iri kuitwa neZANU-PF yekuti vari kuramba vakada kutsikirira nyaya yekuti vanhu vasademonstrate. ZANU-PF inonyatsozviziva kuti demonstration ine simba, saka zvakwatiri maZimbabweans kuti toruza mukana uyu here vekuuya kwesadhaki. Totambura the other 10-20 years dziri kuteera nekuda kwekuti tachichidziwa, kana kuti tomira nevari kuuya kuti vaone kuti zvinhu hazvina kunaka, then they save us kana vachikwanisa kuti save. Ndatenda.
Pastudio 7 apo, ini ndini Goko reGokwe. Aiwa, ndoda ngokuzivisai kuti anomakwa ndiane bhora, kuvashandi ane bhora ndi Obet Masaraure. Saka mushandi wese varairidzi handeiti tsigire Masaraure neArtuz. Kupolitics vari kumakwa ndivana Skala, vana Ngari Vhume nana Jameson Timba. Saka let's rally behind these people, tivasupporte, tivakurudzire kufoma a one united movement. Pakanaka.
Neurombo sori kwazo kune vaobheti masaraure. Haiwa tinoziva nyaya dzese sevana veZimbabwe. Kuti nyaya dzese dzadzichitika pamuri. Dzine chekuita nechokwadi chamunobuditsa kana kuda kutaurira vanhu gwara rakanaka. Kana hurumende. Zvana tawana ndoro izvozvo kuti kwazi tichiri kuunganidza information kana kuti tichiri kuunganidza mhinduro. Vagara vanozviziva zvose. Nekuti vana tawana ndoro ava ndo vana mavhaza. Ndiro squad racho iroro. Zakare gainditi vaobheti masaraure nyaya iri kunyanya kunetsa ndeyekutaura chokwadi humbi mbindoga une Zimbabwe unoita kuti vanhu vatye kana kutaura chokwadi yonai vaobheti masaraure vadii ndozvatinotaura kuti nyika ikanga isina utongi hwejekerere inoramba ichisa vanhu pamarumanzombe pasina kumira zvakanaka
pa Studio 7 maswera sei ndoda kupaoni kumadzisabhuku ari kwamabei kuward 28 uko kuchipinge south Chipinge South Constituents, mabei iri muwadi 28. Chipinge South Constituents. Kune mamwe masabhuku. Pari kutora chibagwe chiri kutambiriswa vanhu. Obva vatika zita remunhu kuti munhu iyeye wapuwa chibagwe. Sina. Obva vatora chibagwe chavo vonotengesa votora mari voisa muhomwe dzavo voguta ivo. Tiri kuvapa warning nekuti tinovaziva masabhuku iwavo. Ende ngavapfire pasi imbwa inongere. Vari kuzosungwa vakakanganwa. Nekuti titori kumashure kwavo ivo havasi kutiziva zvatiri kuronga. Saka ngavasiyane nesystem iyoyo. Ndapota Studio 7 buritsirei audio iyoyo vazvinzwire. Ndatenda hangu kana vazvinzwa ngasiyane nazvo. Tivi zvaita kwekupedzisira vasazombofa vakazviita futi nekuti vanofanira kuziva kuti jeri riri padhuze navo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu tagara hatina kwatakarerekera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchipa pfungwa dzenyu, tumirai mashoko enyu pa WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Tinokurudzirawo kuti mungoti gaga kuti mutaure makawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tombo tarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Simba Bora 2, Highlanders 1. Bikita Mineral 0, Capes United 0. Ngezi Platinum 0, ZPC Kariba 0. Bulawayo Chiefs 0, Wange 1. Tel 1 0, Green Fuel 1. Kochi Zotiwo Herentau 0, Arenal Movers 2. Muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum nasi nenguva dza 8 PM muchange muina Jonga Kandemiri achitarisa nyaya yekusungwa kwevanhu vasina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa kusanganisirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 kubva muvhuro kana kuti svondo kusvika musi wesvondo chikupai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Aiwa, hamawadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa asunga vadzidzi vanodarika 40 muHarare nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvosungwa muSouth Africa. Vanhu vochema-chema nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele naTaboka Ncube.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA.